vachitaura nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi panzvimbo kuchiwesha mudunhu remashonaland central vachamisa vati vachasimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa vachiti nguva yareba vagari vekumaruwa vachibatwa neseri kwemaoko nezanu pf
macentral tinoziva kuti mune munyama munyama wenyu ndohweutungamiri hwamamuna hwekwenguva yakareba usinganzwisisi the priorities of the province kuno kune underdevelopment inotyisa but I can assure you kuti isu tiri kuzoshanda to reverse that underdevelopment urongwa tinahwo maprogram tinawo tobva tafamba tichienda kupi mberi ndakutaurai ndikati muono watinawo muono wekuti patinopinda nyaya yemacash crisis inogara ichitaurwa isu hatipedzi kana 2 weeks aiwa kana taita 2 weeks tibvisei hatibvisei 2 weeks makiwo aripo chisa mbama chisa asi musati mandibvisa ndendabvisa minista wacho nokuti kana usina anza you have no business to be a minister
vachamisa vatiwo vana vechikoro vedzidzo yepasi vachange vave kudzidza pachena kana vachinge vapinda muhurumende
zimbabwe ngaizikanwe nenyaya yeeducation education yedu tichaigadzira sei toda kusumudza zvikoro kubva grade 1 kusvika 7 tinokurova nenyaya yekuti haiwa mwana wese hakuna anosara we are not going to commodify education or commercialize it munhu wese hande kuchikoro whether une mari or hauna free primary education
vaenderera mberi vachiti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vanofanira kupiwa mukana wekuti vazorore kunyange vachiti vakaondomora nyika
tiri kuenda paurongwa hwehurumende patinongopinda pane zvatakatoronga ndakati ngaupfachuke mumba mako ngaupinde mubhedhurumu ngaupinde mukicheni ngaupinde mubig house ngaupinde nemusmall house and for the past 38 years the government of the past 38 years has been government of violence chaitonga munyika muno iviolence chaitonga munyika muno ifiye chaitonga munyika muno idictatorship chaitonga munyika muno ipoverty that is the government yanga iri munyika muno ende vanhu vanga vasina hurumende
vatiwo zvakare sebato vachaedza pose pavanogona napo kuti paumbwe mutemo uchange uchiona kuti masimba ochinjanwa sei kana kuti transitional government act
chokwadi mungandiudza vasakunji this day and age tiri kunetsa nenyaya yesarudzo kuti free and fair elections zofanira kuitwa sei this day and age chatakarwira chi we must not be haggling or arguing about the election tingowirirana kuti an election inoitwa so ahwina ndiye mukoma wezuva iroro asina kuhwina ndiye muningina wezuva iroro tomirira 5 years tichibatsirana mwari kuopposition mwari kugovernment anoenda apinda ne so that the country is stable and we are focusing on the economy kwete kuita basa remasiloganzi basa repolitics most of the time to the detriment of development ndova inonzi sign yokuva cast nekuva retrogressive
vachitaurawo pamusangano uyu vanotungamirira rimwe bandiko remdc vawelshman ncuve vatiwo masoja anofanira kubviswa kukomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kuti sarudzo dziitwe zviri pachena
remove masoja kuzek remove masoja kuvanhu kumavillages instruct vanhu vako mayouth ezanu instruct matraditional leaders to stop intimidating people by asking mavoter slips make sure that on election day mavoti anokauntwa ese kupolling station woedwa ese kupolling station including a presidential exception and they are put up on the door we will edit those results for ourselves because we'll have them kuma polling station chenja maitiro Once you do that, the people will speak again as they spoke in 2008.
Vachamisa, vakatarisirwa kuitwa mumusangano nevatsigiri vavo, kubulawayo mushure mezororere Easter ndakamirira Studio 7 kuchiweshe mudunhu remashonaland central ndini Thomas chiri pasi.